Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mudzi 27 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muguta reHarare. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende mubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekufambira mberi zvakanaka mushure mokunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende mubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatsvangirai vanoti kungava kurovera hoko padehwe retsindi kupinda muhurumende mubatanidzwa kwangosara mwedzi misere nyika yatarisana nesarudzo. Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai akatanga nekuvabvunza kuti vainge vakatarisirawo here kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaizobviswa pachigaro nemauto ayo aivatsigira kwemakore akawanda.
Mauto ndovaimbomutsigira vakazonawo kuti ano mukuru uyu yasvika nguva yemutaenda muzivo tatsura fungiri zvingaitika izvi.
Asi munoonawo sei mashoko akataurwawo navaMnangagwa pavakatora ivo mhiko yekuti vange vachitungamira nyika?
Vakatozvinoita mukuru uchitaura nhoroondo yaunoda kuti uteedze ndo mashoko anotaurwa iwayo ekuti ndichaita zvakati toda kuti zvakati zviiti ndoda zvakati zviiti iri important ndechekuti ngatimurege haingotaura nemuromo chete ichateedza zvese zvavakataura tichiona kuti vari kuzviita ndovasava tichada kupinda.
Imi sebato reMDC ndezvipi zvamuri kuda kuti zviitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Saka pane madhumanzi atagara tataura one nyaya yekuti iyo zeki yacho ine vanhu vanoseenza muzeki vamilitary bea. Saka tinongoona sekungoti dhemiritary zami zeki toda kuona kuti masoja basa ravo kaari pamaelection basa ravo ndeova vesecurity establishment toda kuona kuti vanhu havachinzirwi here kumarova kana vafamba chinzivetora picture chazoona kuti vavhotera pasi hausi kuchinzirawo hereko toda kuona kuti madzishe emadzimama vatorawo position yekuti toda kuti munhu wese asungunukwe kunorejista kunovhota. So ndozvinhu zvatinenge takatarisa zvakawanda zvanhu vanotozvizira kuti MDC ine position maererano nekuti election kuti igozo kuti yakasungunuka inenge yakaita.
Mati mambotaura navo here vaMnangagwa nezvezvimwe zvamuri kuda kuti zvinge zvichigadziriswa?
Tisati asi hanokwambo nguva tichataurirana hedu kana vasingadi zvakangonaka. Ko handiti maelections ariko in 8 months tozongosangana kumaelections but zvine zvakanaka kuti vanhu vataurirana ndira kuti tinge tichifamba pamwechete kune nguva yaunoi.
Totarisawo pakuumba dare remakurukota vamwe vanga vachiti pada nemamiriro anga akaita zvinhu makore apfuura aya zvanga zvakakosha kuti vaMnangagwa vashandewo nevamwe vanopikisa. Imiwo sebato reMDC munoti kudii nenyaya iyoyo?
Tiri kuti zvava zvakanaka chaizvo asi nenguva yasara hazvibatsiri vangodii kungopedzisawo mwedzi iyo yasara zvinhu zvinake. Isi tinoda chaizvo kuti nyika yedzokedzano vanhu vaseenzi vese pamwe chete tichangotisenza tese kuparamendi asi kuti kutora vamwe tichiti inihuyai inihuyai inokonzera bono zvozvo munyika.
Saka hapana hurongwa ihwohwo nyange vakada kutora vashoma vashoma sebato muri kuti aiwa regai tipinde musaro.
Hamungosviki wotora kausina kutaura nevakuru vako. Ndosvika wati unochiuya iwe uchiuya asi apa hauna kumbotaura nevakuru vako kuti zvinoda kuti vanhu vataurirane. Kana tabvumirana hatifani. Katika hatisina kubvumirana handifungi kuti zvingava zvakanaka.
Vakawandawo vari kutaura taura vatsvangirai kuti zvakaitika munyika izvi mukati kubvutwa masimba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reMDC tirinoti rinopokana nedanho rehurumende rekutara kuti zuva rakaberekwa vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe rive zororo renyika. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti kuita kwakadai kunodzorera nyika kumashure sezvo makambani anofanirwa kunge achishanda achisimudzira upfumi hwenyika achange akavharwa pazuva iri. VaMwonzora vanoti vanoona sekunge kuita uku kunamata womunhu. Vanoti sebato vakagara vakashoropodza nyaya yezuva rekuberekwa kwavaMugabe sezvo kuri kucherechedza kuchidya mari dzakawanda. Vanoti vaMugabe vane zvikoro, migwagwa nenhandare yendege zvine mazita avo nechakare zvokuti havaone zvikonzero zvokuti pave nezororo muzita ravo. MDCT nemamwe mapato anopikisa vagara vachiramba danho revechidiki veZANU-PF rekuti zuva rekuberekwa kwavaMugabe riitwe zororo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMwonzora.
Zuva re21st February movement iri raitipedzera mari mamiriyoni nemamiriyoni vana veZimbabwe vachidya nhoko dzezvironda vachinhonsvosve nemuromo asi vaMugabe nevamwe vavo vachidya mazimari akawanda. Iko zvino Mugabe abva, hatisi kuda kuti zuva iroro richitidhurira zvakare. Mugabe pachake haana kumbobvira ati zuva iri iholiday asi vamunangagwa wabva vatoenda kumberi kwavaMugabe vakabva vaisa zuva iri seholiday. Izuva rekuti indastry haishande, mashops haafurwe uyezve vana veZimbabwe havashande. Saka izuva rinodhurira nyika zvokuti. Saka ndicho chimwe chinhu chekutanga chatanga kushaishwa naPresident Munyowani. Kana vachida kukudza Mugabe saizvozvo zvinozoita sei kuti vatedzera mapolicies ake? Zvinoreva kuti iwo naMugabe isemusemu. Asi chikurukuru ndechekuti vana veZimbabwe vabirwa zuva rekuti tigadzire upfumi hwenyika ino. Tinotokamisa nazvo izvozvo.
Sebato, mune zvamuchaita here kupikisa kwamuchaita zuva iroro?
Isu zuva iri hatiri cherechedzi nokuti izuva rakazvarwa mudzvinyiri wechipenga muZimbabwe ino Robert Mugabe. Akauya zvakanaka achibva kuhondo nevamwe asi akazoita agara akauraya upfumi hwenyika kune vanhu vazhinji vakaroa munyika muno pamusana pake.
Saka nzira dzamungakurudzira nadzo vaMwonzora sebato kuti vaMugabe vanga vachicherechedzwa nadzo ndedzipi?
Vanocherechedzwa mabhuku ehistory kuti kwangu ina Mugabe, kwete kuti toti vana veZimbabwe musaenda kubasa. Nyange uchida Mugabe kunyange usimaudi usaenda kubasa nekuti zuva rakasvarwa Mugabe. Rinotipei zuva iro? Sei tisetangi akatitorera 37 years zvekuti tigadzire upfumi hwedu. Taakuda kuwaka upfumi hwedu, hatisi kuda kudisturbwa nazvo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekufambira mberi zvakanaka muchine mukunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto nekuratidzira kwakasimba kwevanhu. VaThomas vati havo mabvisirwo akaitwa vaMugabe pachigaro handiwo avanga vakatarisira.
Clearly no one saw it coming except perhaps the military and the incoming president. That said, it's time to move forward and see how we can support a truly independent democratic.
Kuti vaMugabe vaizobviswa nemauto hapana munhu anga akazvitarisira kunze kweiwo mauto acho pada naivo vaMunangagwa. Asi kunyange zvakadaro hazvo, iko zvino yave nguva yekuti tiringe mberi tichitarisirawo Zimbabwe yakasununguka ine upfumi hwakanaka.
panyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende vaThomas vati izvi zviri kumatare eSenate neCongress muAmerica kuti aone kuti zvirango izvi zvabviswa here.
Well, as you know, ZADARA is an act of Congress approved by the President of the United States. For any movement on that, the President and Congress would have to act. Now, that said, the United States' decision is always based on activity that's positive, that points in a new direction. That is why in the last year we have removed individuals and entities from the sanctions list who really had changed their performance. That is always open.
Zvirango izvi zvakadzikwa pasi pemutemo weZidera uye kuti zvibviswe zvinenge zviri kumutungamiri wenyika yeAmerica nematare maviri eCongress neSenate. Asi America yakazvipira kuti inge ichidyidzana neZimbabwe nekubvisa zvirango izvi ndokunge yaonawo paine zvimwe zvinhu zviri kuvandudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe. Ndosaka makaona tichibvisawo vamwe vanhu nemamwe makambani.
Asi ambassador Thomas vati America yakazvipira kushanda nehurumende yeZimbabwe kuunza budiriro munyaya dzezveupfumi. Mukuratidza kuti America iri kuda kushanda neZimbabwe, imwe nhengo yedare reCongress vaDarrell Issa vainge vari muZimbabwe kubva nemusi wechishanu kusvika nhasi, vakaita hurukure nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nevamwe vari mumasangano akazvimirira oga. Mapurisa nemauto anoti zvinhu zvagadzikana munyika zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa, uye mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutauriri weDefence Forces Colonel Overson Mugwisi pamwe nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare. Mapurisa ainge ambobuda mumigwagwa svondorapfuura apo mauto aiita chirongwa cheOperation Restore Legacy chekusunga vanhu vanonzi vaifurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugwisi naMai Charamba vati kugadzwa kwavamunangagwa nechishanu chapfuura pakaita kuti zvinhu zvigadzikane munyika, uye ivo vanotevedza zvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti munyika munofanira kuva nerunyararo vanhu vachitevedza mutemo. Amai Charamba vati mapurisa achatanga kuita basa ravo zvekare uye achange ave kushanda nemasoja zvikuru sei muHarare.
Tinoda kukutaurirai ruzhinji rweZimbabwe kuti isu veZimbabwe Republic Police taita take over kubva kumauto edu eZimbabwe. Nguva ino makuona mapurisa nemasoja vachishanda pamwe chete, mumwari apa mumwari apa. Tagara tiri vana vemunhu mumwe chete, ende zvetinoramba tiri mwana vana vemunhu mumwe chete.
Amai Charamba navamugwisi vati vave kutowana mashoko kuti pane vamwe vanhu vave kutora zvinhu zvevanhu zvakaita sedzimba neminda, uye izvi zviri kunze kwemutemo. Vati mapurisa nemauto achasunga vese vari kuita izvi. Vamugwisi vati vachaedza pese pavanogona napo kuona kuti mutemo watevedzerwa.
Mutemo wenyika ngautevedzwe. Mapurisa ndedu tinovada, hatikwanisi kusava nawo. Ngatibatanei, ngatiteerere mutemo ndokuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.
Amai Charamba vakurudzira veruzhinji kuti varemekedze mapurisa nemauto apo vanenge vachiita basa ravo.
Saka tinokurudzira kuti murege mapurisa enyu neveZimbabwe Defence Forces vachiita mapatrol. Muchavaona izvozvi vakatotanga kushanda pamwe chete vachiita majoint patrols.
Pasi peOperation Restore Legacy, mauto ndiwo ainge ave kuita basa remapurisa, uye izvi zvakafarirwa zvakanyanya neveruzhinji avo vanoti uori hwakanyanya kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto mumianima ati audza Pope Francis kuti hapana rusarura rwezvitendero munyika yake umo mirizhonga yakanangana nemamuslimu everudzi rwerohingya iri kunzi neamerica yakafanana nekuchenesa nyika kuburikidza nekuparadza rudzi urwu. Prince Harry vekuBritain vakapanana zviri pamutemo zvitsidzo zverudo nemusikana wavo anove chizvarwa chekuAmerica, Meghan Markle. Baba vaPrince Harry, Prince Charles, vazivisa nezvechiitiko ichi nhasi mugwaro kuvatori venhau. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dzinotarisira kuti utungamiri hutsva hwavaEmerson Mnangagwa hukurumidze kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisanwa nawo munyaya dzeutano. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Uri musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati hurumende yava mugabe yange isisina hanya nenyaya dzeutano munyika. VaMastara vanoti shuviro yavo kuti vaMnangagwa vashandure mamiriro ezvinhu munyaya dzeutano kuburikidza nekugadzirisa zvipatara nekuzviwanisa mishina inodiwa pamwe nekuvaka zvimwe zvipatara.
Tinoona nyaya yeinfrastructure zvipatara zvedu zvazvakangosiyiwa zviri muna 1980 ndozvazvichiri nanhasi, hazvisina mishina yemazuva ano. Senekudaro amwe maoperation akuitwa kune dzimwe nyika hatisi kuona achiitwa muZimbabwe. Saka tinovimba kuti pachaitwawo investment mukuvaka zvimwe zvipatara nemukuwedzera zvekushandisa mune zvipatara zviriko zvacho.
VaMastara vakurudzirwawo kuti hurumende yavaMnangagwa itarise mari dzemuhoro kuvanhu vezveutano kuitira kuti vasabuda munyika.
Saka tinotarisira kuti president vatsva vachaidza kugadzirisa nyaya yemasalari emahealth workers ese, madokta, manesi nevamwe vese vanoshanda muzvipatara.
Mumwe chiremba anorwira kodzero dzeutano, Dr. Fortune Yamande, vati sezvo nyika yakamirira bhajeti regore rinouya, vachange vakatarisawo kuti hurumende yavaMnangagwa ichaisa mari kubazi rezveutano.
Kuda kuti hurumende itsva ichauya iyi itiratidze kuti yasiyana neyanga iripo nemaalloketero yainoita mari kudanho rezveutano.
VaNyamande vanotiwo kuti hurumende yavaMnangagwa iratidze kuti ine hanya neveruzhinji, inofanirawo kuona kuti mishonga nemapirisi ari kushayikwa kuzvipatara zvawanikwa.
Mukatarisa nyaya dzemushonga kuzvipatara, mishonga yedu yakawanda yatinoti maessential medicines kana yatinoti maemergency drugs, yakawanda yacho yanga iri kusupplywa nedonor community kana kuti nemadevelopment partners. So I think ikoko munobvumirana neni kuti muzvipatara zvakawanda muZimbabwe hamuna mishonga iri basic inosanganisira maantibiotic, mapainkiller, angave mafluids atinoshandisa pamadrip chaiwo. Mishonga yese iyoyo yanga isiri kuwanika. Saka kunoda kuti hurumende igare pasi nechimbi chimbi ikurumidze yaita come up neplan yekuti tingaise sei mishonga yakawanda kuzvipatara.
Pasi pehurumende yavaMugabe, zvipatara zvizhinji zvangasina mishonga nemapiritsi kunyange kunyaradza marwadzo kana mishina yechimanje-manje yekutarisa zvirwere. Kunyange hazvo Zimbabwe iri yedzimwe nyika dzakaita chibvumirano kuAbuja chekuti pabhajeti renyika zvikamu 15 kubva muzana zvemari yebhajeti zviende kuutano, Zimbabwe haisati yambosadzikisa chiga ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri muboka revechidiki muzano PF vakudzana yechipanga vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vaviri ava vamiswa pamberi pevatongi vakasiyana vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vatongi vanoziva zvikumbiro zvavaviri ava. Basi vaviri ava havana kuchengetedzeka kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti vakagubukirwa neveruzhinji. Mutongi anzwa chikumbiro chavachombo vaElisha Dzingano hati vachombo vanogona kutiza munyika zvachiti miganhu yenyika ina kuchengetedzeka zvakasimba zvinozoita kuti vatadze kumirira kutongwa kwemhosva dzavari kupomerwa mwerutivi mutongi hasi kuchikumbiro chavachipanga amai Josephine Sande vati vachipanga vanogona kuitwa kanyama kanyama neveruzhinji avo vanhu vakavatukirira pavakabuda mudare nemugovera nyange hazvo vatongi vaviri ava kana navalabhoa madhuku vanovegweta sekumirira vachombo navachipanga kuti munhu ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvisinei nemhosva yakatarisana nayo vatongi ava vati zvinogona kukonzera kutagasikana munyika kana vachombo navachipanga vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso madhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachombo vari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pamwe nekuita uori mukutengeswa kwemasitendi pavaine gurukota rezvematunhu uye kutora mari kubhanga guru renyika nereserve bank of zimbabwe vakairovera pamupinyi nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yekumashoko emanyepo uye anokanganisa chimiriro chemauto emunyika zvichitevera mumashoko avakataura pamuzinda wezanu pf vachitoropodza mukuru wemauto munyika vaconstantino chiwenga avo vakati masoja aizopindira kugadzirisa zvainge zvanetsa munyika masoja akazopindira zvakakonzerawo kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe hasi yechigaro vakatsiriwa nevaimbova mutevedzeri wavo vaemarson munangagwa avo vakagadzwa semutungamiriri mutsva wenyika nechishanu svondo rapera ndakamirira studio 7 muharare ini thomas chiri pasi
mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vari kukurudzirwa neveruzhinji kuti vasiye zvematongerwo enyika vangomirira kuita basa semudzimai wemutungamiri wenyika kuti vasazokwesherane nevamwe mubato rinotonga sezvakaitika kuna amai Grace Mugabe. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kutaura mashoko anokurudzira amai Munangagwa kuti vasazofarisei vachirarama upenyu hwepamusoro nemari yenyika vanhu vachinongatsosve nemuromo sezvaita amai Mugabe avo vakazodonhedza murume wavo pabasa guru munyika. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavafira zvoo vakurudzira amai Munangagwa kuti vabude zvachose mune zvematongerwo enyika vachitanga nekusiya kuva nhengo yeparamende kuchirumhanzi Zimbabwe.
Chikuru ndechekuti mai Munangagwa ngavabude mune zvepolitics. Tinoziva kuti currently vanga vari member of parliament yechirumhanzi Zimbabwe. Zviri nani ndezvekuti vabude mupolitics vagare kumba vachiadvisa president vasingakwesherani nevamwe vanenge vari mupolitics. Tinoona kuti Grace akatadza kuridha politics plus zveanga ari mumbishi mupolitics asinganyatsoziva akafunga sokuti murume wake zvaari president naiye wati wapuresident. Saka zvikuru ndezvongoti madzimai kana inga vanga vawana baba kana mudzimai ari president ndeyekuti umwe wacho ngaasuduruke mupolitics azoadvisawo achibva kune imwe angle, nokuti kana agara apinda mupolitics kana akakwesherana navamwe vanhu zvinoafektawo nomurume wake sezvakangoita Grace kuti tinoona kuti ndeye akapa kuti Mugabe aende Mugabe anga ane mukadzi ati kurei asiri mupolitics ungadani achingove president nazvo.
Vazivanai muzorodzi mugari womasvingo vanowirirana nemashoko aya uye vanoti amai Munangagwa vanofanira kungwarira makuhwa kubva kuvatsigiri vemurume wavo.
Chatinoda kuvakurudzira ndechekuti vazhinji vachauya vachida kuwana mafavors kubva kuna Munangagwa asi vachisevenzesa ivo. Isu tinoti ivo ngavamire kusangana uye nokutaura nevanhu vane uhire hire vanovaka matendero avo nemanhenga edzimwe shiri. Tinobvuma isu kuti ivo pachavo semudzimai wanhasi vachange vachimhanya mhanya nenyaya dzakasiyana siyana dzakafanana nemachild marriages, dzakafanana nekuchengeta nherera, dzakafanana nokunzwisisa zvimwe zvichemo zvevamwe vavo madzimai anowanikwa mumatunhu akasiyana siyana.
Vamwe vanoti amai Munangagwa vanofanira kuzongwarira kuzovarayirwa nesimba nemari vozodararama yepamusoro. Vatevedzerai muswe vanoti havatarisiri kuti amai Munangagwa vachatora ruoko rwamai Mugabe avo vaitenga maring emamiriyoni nematya dzinodhura.
Maonero atiri kuita iko zvino vachipinda havo yava first lady vavuyava mapfekero avo anga achakanaka asi aya kupfeka mbatya dzinoshamisira kana chii, asi tombovapawo chinguva vakanakigwa nemari vakazotanga kuabhusa mari dzenyika vachipfeka malebo akaita sana Gucci aingopfekwa nana Grace aya vana vavo vakazoonekwa futi vakumwa madoro anodhura vachidla mari zvisina kana nemwero wose vanogona kukanganisa reputation nemurume wavo.
Veruzhinji vanoti amai Mnangagwa vanofanira kudzikama uye voita hunhu hwakanaka semudzimai mukuru wenyika anobatanidza vanhu kwete kuzoita pamuromo uye kuita hunhu hunosvorisa sehwa amai Mugabe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaPhilip Chiyangwa varamba mashoko ari kufamba ekuti vakasungwa vachida kubuda munyika nemari. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
VaChiyangwa varamba mashoko ari kufamba kuti vakasungwa nemugovera vada kubuda munyika nemari yakawanda zvisiri pamutemo. VaChiyangwa vanoti panguva iri kutaurwa iyi vaive vari kuSouth Africa kumutambo wenhabvu weCAF Confederation Cup pakati peSuperSport yekuSouth Africa neTP Mazembe yekuDRC. VaChiyangwa vaudza Studio 7 kuti mashoko aya manyepo vachiti ivo havatye mapurisa sezvo zvese zvavanoita kusanganisira upfumi hwavo vakazviwana pamutemo. Mashoko ari kufamba anoti VaChiyangwa namzvina bhizimisi vachamuchiwanza vakasungwa nemugovera vachida kubuda kuenda kuSouth Africa. Asi VaChiyangwa vanoti izvi hazvina kuitika vachiti ivo vari munyika iko zvino mushure mekudzoka kubva kumutambo kuSouth Africa. Kumutambo uyu VaChiyangwa vanoti vaive muenzi wewe Confederation of African Football iyo yakavakoka semutungamiri wekosafa. Nezuro takaedza kubata VaChiyangwa parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe nezvenyaya iyi asi vaive vasingabatike. Pamusoro pekuve mukuru wekosafa, VaChiyangwa ndivo zvekare mutungamiri wesangano reZimbabwe Football Association rinotungamira nhabvu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika pamwe nemashoko ekuti mauto achange achishanda nemapurisa mukuchengetedza mutemo munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chonanjani zisobo esandegayo olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kulwezi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngempela kufanele vele umgabe awuthonisiswe ngamacala awenzayo. Kwaba nguye owayephuma phambili ekutheni abahlukumeze laba abantu, whether yikubabulala, whether yikubagrapa, whether yikubanyamalalisa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Amnesty International sikhuthaze umongameli omutsha weZimbabwe ukuthi aqale uhlelo lokuthonisisa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngamacala awadala esabusa. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezisole uhulumende ngokupha owayengumongameli umnumzana Mugabe imali engamadola izigidi ezilitshumi empentsheni. Owayengumphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo uzaqhubeka evalelwe esitokisini ngemva kokwalelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Amnesty International isikhuthaze umongameli weZimbabwe omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi aqale uhlelo lokuthonisisa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngamacala awadala esabusa okugoqela ukwephula kwamalungelo oluntu le nkohlakalo ukuze kungabi lenye inkokheli ezaphinda ikwenze lokhu. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedictine Hlapho.
Mcwaningi enhlanganisweni Amnesty International obheke ukwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Lois Kuvea utshela iStudio 7 ukuthi inhlanganiso le ifuna ukuthi umongameli Mugabe athonisiswe ngalokhu akwenza esabusa.
The new president really first of all must try to address
kufanele abe leqiniso lokuthi loba ngubani owephula amalungelo oluntu lamanye amacala labo bantu kufanele bajeziswe. Laba lamacala enkohlakalo labo kufanele bajeziswe ukuze kube lohulumende omusha ohlonipha amalungelo oluntu lenkululeko yabo.
Umnumzana Kuvea uthi lokhu yikho kuphela uzakwenza abahlukunyezwayo lozulu jikelele wathathelwa amathuba okuphila kahle inxa yenkohlakalo bathole ukuhlawulwa lokwelapheka enhliziyweni zabo. Uthi ukujeziswa kwamnumzana Mugabe labanye abebemncedisa ukudala amacala yikho kuphela okuzakwenqabela labo abayingxenye kahulumende kamnumzana Mnangagwa ukuthi bangaqali ukudala amacala afanayo. Isizalo seZimbabwe unkosazana Magugu Khumalo uthi uvumelana lawo umbono wokujeziswa kwamgabe ikakhulu nxa kukhangelwa ucuku alwenza ngesikhathi segugurawundi.
Ngempela kufanele vele umgabe awuthonisiswe ngamacala awenzayo. Kwaba nguye owayephuma phambili ekutheni abahlukumeze laba abantu, whether yikubabulala, whether yikubagrapa, whether yikubanyamalalisa. Whether uphilile, ushonile, kutheni kuye icala lakhe lizohlala limlandela njalo.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches Asiti oseyisiphepheli kwele South Africa uthi akaxolelwe.
Umgabe akumele ukuthi simbophe kwamanje, kumele simiyeke because at least angashiwe kanjalo ukuthi abone an independent and a free Zimbabwe ukuthi iyahamba kanjani.
Langamazwe asekelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala.
Angase seyi-3 esizweni seZimbabwe akayekwe nje sihlale laphana ngoba sesayele imzuzwana nje ukuthi ayeluse amadada wokhokho bakhe. So thina sibhekeni i-future, let's forgive and forget.
Kodwa kesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi akulunganga ukuthi umnumzana Mugabe asisitheke ngengcebo ayithole ngesingunengune uzulu weZimbabwe esilimbuya ngoluthi.
Engifisa ngabe kuyenzeka kumgabe ukuthi bamthathele yonke into
ayithole ngokungemthetho yonke nometha wayezenzela yena kuba ngumthetho. Babathathe ke bonke bobabili uMgabe nomkakhe baye wabuhlalisa e-old age home emzini la kugcinwa khona abantu abagugile.
Phansi kombuso kamongameli Mgabe kwabulawa izinkulungwane zabantukazana eMandebeleni ngesikhathi seGugrawundi ngabo-1980. Ngemva kokusungulwa kwebandla le-MDC ngabo-2000 kwaqala njalo ukubulawa, ukuhlukunyezwa, ukuchaywa, ukudilizelwa izindlu, ukubotshwa mahlayana lokunyamalala kwalabo abebephikisana lohulumende wakhe. Loba kunjalo, imbiko yabezindaba engakafakazwa nguhulumende ikhombisa ukuthi uMnumzana Mgabe wathenjiswa ukuxolelwa njengesinye sezizathu sokuthi ehle esihlalweni. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kunjalo nje, ezinye izizalwane zaseZimbabwe sezisole uhulumende ngokupha uMgabe imali engamadola ayizigidi ezilichumi, $10 million, eyokuyaphumula impentsheni kanye leholo ekade evele elithola okwempilo yakhe yonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgabe uthiwa uzaphiwa ingxenye yalimali, kuthi esalayo ayiphiwe buqamuqamu, uzathola iholo nyanga zonke aze afe esefile. Ikhosikazi lakhe uGrace Mugabe uzasala eholiswa ingxenye yeholo. Uzaphinda athole usizo lokwelatshwa, ikhefu lokulindwa, njalo akulamuntu ozaphiwa imvumo yokumbophisa. Ohlaziya ngezombusazwe lamalungelo oluntu, uMnumzana Efincube uthe uMongameli Mnangagwa usadilize ilizwe ngokupha uMgabe imali eningi kangaka.
Njalo nje uma sibheka indaba ye-immunity yona le indaba yemali ayiphiweyo ngemva kokugqilaza lezwe yaligcine lingasela lutho betshontshela abantu bekhona ngale enguye obheke i-corruption yakhona abuye futhi athi nxa esephuma besephiwa amamiliyoni lamamiliyoni into engaqondanga yonke le yikona ilizwe ikulidiliza.
UMnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli se-MRP uvumelane loNcube ethi isenzo sikamongameli Mnangagwa asimangalisi ngoba ulamacala abengadala ukubotshwa kwakhe uma uMgabe ebengabotshwa.
Thina njengemthokazi Republic Party akusimangalisi lokho ngoba u-Emmerson Mnangagwa lo osetake over osengu-president kulandela ukuresigna kukaMgabe laye uvele ulawakhe amacala njalo uyisigangi bebesebenza bonke ndawonye lo Mgabe.
Kuthi isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa yena uthe kuyadanisa ukuthi uMnumzana Mugabe uphiwe imali engaka waphinda wavikelwa ekubotshweni.
Okusimangazayo thina ukuthi iminithi leyi ayiveleli ebantwini, idecision yakhona ayiphumanga ebantwini beZimbabwe ikakhulu laba abawonelwa nguMgabe esesembusweni. So sikwazi ukuthi bakuthathaphi ukuthi bayagijima bethi bamnika iminithi njalo baprotectani.
Engezelela ekusoleni lesi senzo uMabhalane wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe isivalamlomo lesi esenzakalayo phakathi kukaMgabe lamasotsha sikhombisa ukuba uMongameli Mnangagwa ulakho akufihlayo kuzavela ngoba okulempondo akufihlwa emgodleni.
Kulusizi ukuthi umuntu obuleli lizwe kangaka wawona iphiwe imali eningi kangaka abantu bedubeka. Umbuzo ukuthi uyiphiwelani phezu kokuthi udilize impilo yabantu. Njalo kuyadanisa ukuthi umuntu owaqeda izihlobo zabantu wanyamalalisa abantu kuthiwe uphiwa immunity abantu besafuna ukuthi bebekwazi ukuthi kwenzakalani.
UMongameli Mnangagwa emkhosini wokugcotshwa eHarare wakuveza obala ukuba uMgabe basamhlonipha bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba aphile kuhle aze afe. Kuthi yonke inotho yakhe akunamuntu ozamthathela. Iningi labantu abahola impentsheni baphila nzima ngoba bathola ingcosana yemali engenelisi lokubhadala irenti yenyanga eyodwa. Ngezinye izikhathi bayahlala inyanga ezimbalwa bengaholanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulamalunga etale lemeliga ele Congress ase Zimbabwe kusukela ngeviki edluleyo ahlangana lezi phathamandla zikahulumende omutsha abakhokheli bamabandla aphikisayo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. UCongressman Darrell Issa ngomunye wabakuqula leli. Ele pilitane lalo lithumele umphathintambo walo obona ngobudlelwano balo lamazwe ase-Afrika. Ngeviki edluleyo wayahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi uhulumende wakhe uzimisele ukwesula izijeziso ezafakelwa eleZimbabwe alubana kuthe kwalungisiswa okuhluphayo.
Well, as you know, ZADARA is an act of Congress approved by the President of the United States. For any movement on that, the President and Congress would have to act. Now, that said, the United States' decision is always based on activity that's positive, that points in a new direction. That is why in the last year we have removed individuals and entities from the sanctions list who really had changed their performance. That is always open in the future, but again, that's a decision up to the President of the United States and our Congress.
Umnumzana Harry Thomas, ngumeli weMelika eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Bazele babebefuna ukuthi uMgabe ahambe ngoba uMgabe i-obstacle. Owesibili yena umphathintambo lo omutsha lo uPresident omutsha lo inkulumo zakhe ziyahambelana nezithiso zama-Western countries. Indlela ababona ngayo udaba lwama-policies e-investment le-economy sovele songathi kuyangenelana yikho sebengathi sebencibilika kancane kungathi kuyinto enhle kakhulu lokho.
Kuhle singabona kuphuma kulezi nkulumo.
Into ekhona phela nxa yena upresident ekhulume wathi kulamanyathelo afanele athathe ukuze umnotho ume kahle, nxa kuhambelana lokuthi ungena ama-business foreign direct investment, kutho ukuthi izinto ade zingathi ziyaxakeka ade zibamba i-business zingathi zavuleka. Kodwa-ke kuyinkinga yokuthi phela abamalungelo ama-political rights lama-electoral rights akuwachasiswa, kodwa baqakathekisa kakhulu ezebhizinisi ezinganceda ukuthi izimali lezane ezizibotshiwe lezane zingathi ama-factory avule.
Sizabona bemelela ukubona ukuthi ngempela uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu yini, kumbe sizabona bebhudlukela nje bebuya bezohlanyela izimali zabo eZimbabwe amankampani evulwa umnotho weZimbabwe uthuthuka njalo.
Ungazinanzelele ama-multinational companies aqakathekisa ukuthi impahla zabo ama-property rights abo lezimali zabo zibambeke kuhle yini. Bengakakhangeli lokhu ingazivulana libulala le-DRC nge-South Sudan, lokho vele abakuqakathekisi lokhuyana. Bona nje okwababakusolayo ukuthi nxa amalungelo empahla zabo ama-property rights abo ama-investment abo engabambeki kuhle kuyabahlukuluza. Bengazibabona ukuthi imithetho yakhona siyitshintsha siguqulwa, zizabona ukuthi bayabe
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa athi asebuyelile njalo emsebenzini njengenhlala yenza ngoba umumo elizweni usubuyele kusimo sawo sansuku zonke. Kodwa athi asizasebenza endawonye lamabutho. Kubika uMavis Gama.
Bekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni abawenzele esigodlweni samapholisa eHarare ePolice General Headquarters, abakhokhela inhlangothi zombili baxwayise uZulu ukuthi ehloniphe imithetho yelizwe njalo edlelane kuhle lababutho kanye namapholisa ekusebenzeni kwawo. Bathi amapholisa lababutho azaqhubeka ehlolisisa umumo ezitaladeni zamadolobho emizameni yokulondoloza ukuthula ngoba kungumlando wawo ukwenza lokhu. Basole njalo izigilamkhuba ezibikwa sezithumbe amaplazi njalo zagqekeza izindlu zamalunga ecelele ZANU-PF ele-G40 ebelilwisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi ubudlova obunje kabasoze babuvumele. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba uthi umsebenzi wabo njengamapolisa ukulondoloza ukuthula, ukuvikela impilo kaZulu kunye lempahla yakhe.
That the Zimbabwe Republic Police is now assuming its role as stipulated in the Constitution of Zimbabwe under Section 219, which among other things mandate the ZRP to maintain law and order.
Amazwi kaCharamba agcizelelwe ngumqondisi wohlangothi lokwethulwa kwembiko kubutho leZimbabwe Defence Forces uColonel Overson Mugwisi.
Law enforcement agents are already receiving reports of looting and illegal occupation of other people.
Abezomthetho sebethola imibiko yabantu asebethatha impahla yabanye abantu kanye lokungena kumapulazi engasiwo abo. Lokhu yikwephula umthetho, kuphambana njalo lenkulumo kamongameli yokuba kungaze kwaba lokuphindisela. Abesipoliseni bathembisa ukuba bazoqhuba umsebenzi wabo ngendlela ehlonipha lokuqakathekisa uZulu. Ngokuhambelana lombono kamongameli Emmerson Mnangagwa, uZulu uyakhuthazwa ukuba aboyihlonipha imithetho yelizwe.
Isikhulumeli samapolisa eHarare uChief Superintendent Paul Nyati yena uthe uZulu kamelanga emangale lapho ibona amapolisa lamabutho besebenzisana emigwaqweni.
Amapolisa lamasosha bazabe behamba besenza ama-patrols. Sicela uZulu ukuthi alalele ba-cooperate njalo labo abahamba bethathela abanye izinto bechaya kumbe bentshontsha bazahamba ejele.
Amapolisa asebenzela emigwaqweni ebona ngokuhamba kuhle kwezimota asebuyelile emsebenzini ngemva kokunyamalala kulandelwa ukugenqulwa kwakhulumende kamnumzana Robert Mugabe libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya ukusebenzelana phakathi kwebutho lamapolisa lokho usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana kucacaphulu.
Njengoba sekunamasosha aphetheyo kumele kuqale zidemilitarize before we can have a proper election. So thina yikho besisithi-ke kufuneka i-transitional authority. Sakhathi kukutsho lokhu amasosha engakahluthuni umbuso, batsho ukuthi bazahluthuna. Bangahluthuna kufuneka i-transitional authority. Amasosha kube yiwo awenza umsebenzi wamapolisa akusiyo nto it's not normal. Kodwa phela siyazi amapolisa akhona nafo i-rehabilitation. Engazani uyazabuza abantu ngathethi baza kutshela ukuthi amasosha enza ngcono umsebenzi wamapolisa kwezi ndawo. Ngamapolisa athi uluze abantu kakhulu. That is an institution that needs total reform and re-education. Angathi ngakwenza njani ukuthi kube sidisbande zetaraziseze kutsha. Ngakosa mina ngithwele umama ogulayo esibhedlela. Kuthiwa mbhadale izimali instead of imali kumele ibhadale umama. So we need a rethink of the whole police force in Zimbabwe.
Kodwa kubukeka njani nxa amapholisa kuyiwo abesehambahamba ezitaladini kuyiwo abopha abantu?
It's not in accordance with international standards. But abantu abayintanashonal phela bahlala eZimbabwe. Bona abantu beZimbabwe bathi vele amapholisa nawo basafuna ukuwabona. Nxa ethenduka ezitaladini kabe bengabantu basitshengisa ukuthi bazaziboba njani. Bazatrayina njani amapholisa ukuthi aphathe kuhle abantu. Ake tell you ukuthi ngaziseharare ngedenge engakwenzakala into yekuhluthwa elizwe. Lapho elizwe liyahluthula akhona amapholisa engabona sebhizi thathela abantu amatamatisi. And I'm saying ukuthi we need to have a rethink. I-eZimbabwe kathesi sisima. But it normalizes. As it normalizes, we need to reform our institutions as well. Ama socha, ama police, and all our other institutions. You are all these institutions.
Umnumzana kucacaphulo ligqwetha obekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile isicelo sobe ngumphathintambo wezemali obotshwe elibutho ekugenqulweni kukahulumende umnumzana Ignatius Chombo esokuthi ahlawuliswe imali yesibambiso ibail ukuze edonisiswe amacala akhe evela endlini. Umkhokeli wabasakhulayo kuZANU-PF umnumzana Kuzai Chipanga elaye ubele sicelo esifanayo esiyalwe ngumantshi njengesikaJombo. Yena oyetheswa amacala agoqela elobusela lokungethembeki. Uchipanga wetheswa amacala agoqela elokwethula imbiko yamanga. Umantshi uthe engakhulula ababili laba balakho ukubaleka elizweni kumbe batshaywe nguZulu abalimaze. UJombo loChipanga bazaqhubeka bevalelwe baphenduke emthethweni laba mhla ka-8 ngoMpalakazi. UZulu wakoBulawayo sechotoze uhulumende ngokuhlela ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Robert Mugabe ukuthi libe likhefu i-public holiday. Kubika uBathabile Masuku.
Uhulumende wazise ngomgqibelo ukuthi umhla ka-21 wenyanga kaNhlolanja useza kuba likhefu elizananzwa nguZulu jikelele njengendlela yokuthakazelela indima edlalwe ngumnumzana Mugabe embalini yeZimbabwe. Le yinto esisolwe kakhulu nguZulu weZimbabwe othi uMgabe ngumuntu omubi ongamelanga ahlonitshwe kumbe athakazelelwe ngalindlela. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Majaha Dube uthi okwenziwe nguhulumende yikufaka uphawu locuku lombuso kaMgabe embalini yeli khona abanengi befuna ukukhohlwa ngaye.
Usuku lolu bathi ngolokuthi lukhumbuze ukuphiwa amandla kwabontanga, kodwa ke mina ngibona ngani lusuku olutshengisa olusikhumbuza ngomhlukumezi wethu njengabontanga, ngoba khathesi akulangisho untanga eyodwa ngaphandle kwentanga zakhe kuphela kumbe izihlobo zakhe labangane lalaba bezana uPF kuphela yiwo abantu abaphiwayo la amandla bengabancane, kodwa ke thina abanye asange sikubone lokho esikukhumbulayo kuphela ukuthi lo muntu wayesihlukumeza.
Oyelilunga leviyo leZipra umnumzana Matthew Ncube yena uthi kuyamangalisa ukuthi umuntu ohlukumeze abantu kangaka sokumele ahlale ekhunjulwa ngabantu ngokubekelwa usuku lonke. Amazwi kaNcube agcizelelwe ngosakhulayo unkosikazi Sazini Mlambo.
Akudingakali ngoba ulecala phela lokubulala abantu kudala, so abantu babemkhumbulela into eyenzayo embi, babekukhona okuhle sibilade bengamkhumbulela khona de kuzaba ngcono lezozibeyiholide.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhi Thule Maphosa uthi le yindlela yokwenza onkulunkulu abancane emhlabeni, njalo kululaza ubaba weZimbabwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngoba laye wenza imisebenzi emikhulu kodwa akulalanga elabekwayo ukuze akhunjulwe.
Siyamangala ukubana namhla sebeqakathekisa oyedwa uMgabe, kodwa siyakwazi ukuthi kulo Joshua Nkomo onguye wasungula impi yenkululeko waliletha leli lizwe. Akakhulunywa ngaye, lembali yakhe ayikhulunywa, lelanga lakhe elokuzalwa lelokubhubha kwakhe akukhulunywa ngakho, kodwa sesibangela umsindo ngomgabe. Laye wancedisa ye, kodwa aso ukuthi nguye yedwa waletha ilizwe, njalo kaso yedwa ufounding father welizwe lelo. Ufounding father welizwe lele nguJoshua Nkomo.
Ekhuluma emthimbeni wokugcotshwa kwakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uMgabe ungubaba welizwe okufuze atshengiswe inhlonipho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokubambisana iqhaza phakathi kwamasotsha lamapolisa, wona athi asisebenza ndawonye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abakhubazekileyo bathi ubugoga abusiwo mgoqo ongabenza behluleke ukuzenzela. Kubika uMavis Gama.
Kungalesi sizathu ke abenhlanganiso esebenzelana labakhubazekileyo eyeLeonard Cheshire Disability Zimbabwe bekubone kufanele ukuba baguqule indlela abasebenzelana ngayo lalaba bantu, babatholise amathuba okufundela imisebenzi ehlukeneyo yezandla echiyeneyo. Umqondisi we-LCDZ umnumzana Greaterman Chivandire uveze ukuba le sekuyiyona ndlela asebeyibona ukuba ingaphathisa ekuthini basize abakhubazekileyo laba ukuze baziphilise. Uchivandile uthi sebephambuka kunhlelo zabo kade zisiza abantu ukubatholisa indawo zokuhlala lokunyeko kwenza sebeqhuba inhlelo zokuziphilisa ezehlukeneyo ukubalisa ukulima izivande. Sikhuluma kanje kulabasakhulayo abakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo abaziwa ngokuthi ngama young voices abaphatheke kunhlelo zokulima imbhida lokufuya inhlanzi njengendlela yokuzithuthukisa kanye lokuziphilisa. Umqondisi enhlanganisweni ye-Disability Women Support Organization Zimbabwe, uNkosikazi Rejoice Timire, uthi kuyinto edanisayo ukuba bachiywa ngaphandle abakhubazekileyo laba sikhathi sonke kuhlelwa inhlelo zentuthuko.
Lezi nhlelo zombili ngizibona ziyinhlelo ezincedayo kakhulu. Zinceda ukuthi umuntu okhubazekileyo uzakuba laye le mpilo yokuthi uyabe sekwanisa ukuzenzela.
Uthimile ukhuthaza uzulu labazali ukuba abangabokhangelela phansi abakhubazekileyo laba ngoba besanelisa labo njengabanye ukuzenzela baziphilise.
Labo bazabona ukuthi labo lanxa kade engumuntu umakhelwane ade embona engikhangelela phansi uzaqalisa ukubona ukuthi ha-a lami ngingumuntu ebantwini ofanana labanye abantu olelungelo njengomunye umuntu.
Usenator Anashiri omela abakhubazekileyo edale lephalamende usekela lumbono
ukuthi labo ngabantu abakwanisa ukuthi bazisebenzele imuli zabo ziphile abantwana bahambe esikolo. Ngiyathaba ukuthi lapha eLeonard Cheshire yakwenza imisebenzi eningi. Ngizwe bekhuluma le ndaba yokuthi bayenza ama-outreach babone ukuthi ama-enrollment abantwana abakhubazekileyo ukuthi abantwana laba bakwanisa yini ukufunda labanye abantwana lokho sithe inclusive education. Asisafuni indaba zokuthi abantwana abakhubazekileyo laba babe lesikolo zabo ama-institution.
Ushiri ukhuthaza ezinye inhlanganiso ukuba kumele kube zinhlelo ezifundiswa abakhubazekileyo laba kusukela besesebancinyane.
Yikho ukuthi abantu bananze amalungelo abantu abakhubazekileyo babone ukuthi labo ngabantu. Lapha kuhlezi uzibani, next door uzibani okhubazekileyo. Hayikhona ukuthi indawo yabagogekileyo. Hayi, akulandaba lapha akulalizwe lithwa ngalabantu abakhubazekileyo.
Ingcweti kwezempilakahle ziveza ukuba abakhubazekileyo bayisilinganiso sokulithumi ekhulwini lanxa bebaningi kangaka bachiywa ngaphandle lapho kuhlelwa inhlelo ezijiyeneyo ngoba bekhangelelwa phansi kuthiwa kabanelisi ukuzenzela ngoba bekhubazekile laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Humpalumpalu fele humtaka mali
ayibo humpalumpalu fele
Kwaneleke okwalamhlanje zihlobo ezithandekayo kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iAmnesty International ithi umnumzana Robert Mugabe kumele athonisiswe ngamacala awadalayo esabusa. Wabe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo walelwe lidale ukuhlawuliswa ukukhululwa ngemali yesifambiso. Olivalelisayo Montungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.